manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 28 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taona kuti kusauya kwavo kuno kuri willful and deliberate. So tati isusu iwe clerk of parliament chisunga murume uyu anonzi Mr. Moland, managing director wacho. Nekuti vanhu vanofanira kukoshesa dare.
Dare reparamende raendesa masamani sekusungisa kambani ye FSG nekuzvidza dare iri panyaya yecommand agriculture. Vamwe vanotengesa mumigwagwa vorambidzwa kuratidzira pamusoro penyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muHarare. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoramba ichinetsana nebazi rezvevashandi nenyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nekambani yeNASA. Urukota runoona nezvemukati menyika rotaura nezvekutadza kutsikiswa kwemagwaro ekufambisa nenguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende yeZimbabwe nhasi yanyora magwaro ekusungisa kambani yeFSG nemhosva yekuzvidza paramende mushure mekunge kambani iyi yatadza kuenda kuzotsanangura kuti sei yakabhadharwa mamiriyoni mazana matanhatu emadhora nehurumende muna 2017 na2018 zviri kunze kwebhajeti pamwe nekuti mari iyi yakashandiswa sei. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
FCG ndeimwe yemakambani ari kuda kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee iyo iri kuongorora kunofungidzirwa kuti kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende inodarika mabhiriyoni mashanu muna 2017 na2018. Kambani iyi yave nenguva ichitadza kumira pamberi pekomiti iyi isingape zvikonzero uye nhasi chaiye yatadza kuuya zvagumbura nhengo dzeparamende dziri mukomiti yezvekufambiswa kwemari. Sachigaro vekomiti iyi vatendai biti vati zviri pachena kuti kambani iyi iri kuzvidza komiti yavo, saka vaita chisungo chekuti mukuru wekambani iyi vaSteve Moland vasungwe nenyaya yekuzvidza dare.
Taona kuti kusauya kwavo kuno kuri willful and deliberate. So tati isusu iwe clerk of parliament chisunga murume uyu anonzi Mr. Moland, managing director wacho. Nekuti vanhu vanofanira kukoshesa dare reparamend kunyanyanya avo vari kutaurwa naamai chiri auditor general kuti vakabata uro vakatambira mari dzehurumende zvisiri pamutemo.
Vabiti vanoti zvinoshamisa kuti kambani yeFCG inoramba kuuya kukomiti yavo asi ichienda kune mamwe makomiti eparamende. Mwedzi uno vaMoland vakaenda kunomira pamberi pekomiti yezvekurima ina vajustice wajajena vanhu venhengo yeZANU-PF sasachigaro. Pamberi pekomiti iyi vaMoland vatisina kukwanisa kubata nhasi vakaramba kuti vakaita zveuori nemari iyi. Komiti yavabiti yashorawo kuita kwevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari avo vasinawo kuuya kuzopa humbo kukomiti iyi pamusoro pemashandisirwo aiitwa mari zviri kunze kwemutemo nehurumende muna 2017 na2018. Vabiti vayambira vakuru ava vanosanganisira mukuru anoona nezvemabhajeti mubazi rezvemari vazvine chimwe churu kuti vasara nemukana mumwe chete uye kana vakatadza kuuya musi wa15 mbudzi vachasungwawo. Vachuru nevamwe vavo vatadza kuenda kuparamende vachiti vange vari kumusangano wekubasa kwavo kuDawendale. Asi vabiti vanoti basa reparamende rakakosha kudarika rimwe basa ripi zvaro.
Ichi ndo chechitatu kana china vachitadza kuuya ivo vakomana veministry of finance. So tavapa yellow card warning yekuti vakasauya musi wa 15 November 2019 tichati Clark ape chigwaro chinonzi pachirungu chiwarand chekuti vasungwe
nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vaudza Studio 7 kuti paramende iri kuita basa rayo rekuongorora kuti mari yevanhu yakashandiswa sei. Vatiwo hazvifaniri kunetsa bazi rezvemari kutsanangura kuti mari yakashandiswa sei, vachiti kana poita kuda kunzvenga nzvenga zvinoreva kuti pane zvinenge zvisina kufambiswa zvakanaka.
Tikaona zvakuita sezvinorema kuti vaende kunotsanangura kuti mari yakashanda sei, panoita sepane mari yakashandiswa zvisirizvo.
Paramende iri kuita ongororo mushure mekunge hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yaauditor general yaburitsa mugwaro rayo kuti mari dzainge dzisina kushandiswa zvakanaka nebazi rezvekurima muna 2017 na 2018. Mari yacho zhinji yakashandiswa pazvirongwa zvepresidential input scheme necommand agriculture. Gurukota rebazi iri vaParents Shirin vakazivisa kuti gore rino vari kuvandudza mapirwo emari iyi, vachiti vanhu vanenge voenda kunopiwa mari dzacho sezvikwereti kumabhanga. Nyaya yekusafambisa mari idzi zvakanaka iri kunziwo nemuzinda weAmerica muZimbabwe, mumwe munongedzo weuori hunoitika munyika uchipa kuti itadze kufambira mberi, asi iyoyo zoti zvirango zvainoti yakatemerwa. Asi hurumende inoti chirongwa checommand agriculture chakakosha kuvandudza nyaya dzehupfumi kuburikidza nekurima. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mapurisa muHarare nhasi anonzi anyima mvumo yekufora kunhengo dzesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, idzo dzanga dzichida kuratidzira kwadzinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa zvichitevera kushaya kwemumwe wavo vatafadzwa Hilton Tamangani vari muusungwa. Mukuru wesangano reVSET vaSamuel Wadzai vanoti vakanga vakanyorera mapurisa nemuvhuro svondo rapera vachiazivisa nezveurongwa hwavo uhu, asi vakazoshamisika vachiwana mhinduro inovazivisa kuti tsamba yavo yakanga isiri kuwirirana nezvinodiwa nechikamu 25 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Nekudaro urongwa uhu wakanga usiri kuenderera mberi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Asi vavadzai vanoti vari kupikisa danho remapurisa iri kuburikidza nekumhanyira kudare repamusoro reHigh Court iye nhasi.
Takanyora tsamba musi weMonday svondo rapfuura iro tichizivisa mapurisa eZimbabwe Republic Police kuti tanga tichida kumacha tichirangarira mumwe wedu akafa mushure mekunge arohwa akaenda kuremand prison kwaanova kwaakafira ari muusungwa. Machi yedu yanga iri machi yerunyararo, tichikumbira vakuru venyika, tichikumbira mapurisa kuti ashande murunyararo nemainformal traders. Ndo zvatanga tichida kuita, saka takawana shanduro yekuti hatisi kubvumirwa kuita machi. Zvinova zvatishungurudza chose.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kukurambidzai mvumo?
Hazvina kumbojeka, hazvina kujavaba, hapana chavajekesa. Vangoti hanzi tsamba yenyu, notification yenyu hamuna kuinyora, zvichienderana nehwaro rwuri muSection 25 yePublic Order and Security Act. Hatisi kupaona kuti pacho patatadza kunyora ndepapi. Saka magweta edu ari kuongorora nyaya idzodzo, mhinduro yatawana iyo kubva kupolisi, nokuti maonero edu atiri kuita, tsamba takanyora within madays anotenderwa. Tsamba takanyora tikatarisa kuti chama chatibva papi tichienda papi, tichindopaani zvichemo zvedu. Zvazvakajeka mutsamba yatakanyora, saka takatoshamisika chose tichiona vakungonyora kuti hamuna kuteedzera hwaro hunotenderwa neposa. Asi isu tikati aiwa, chitiudzai kuti zvatina kutendera ndezvipi, hatina mhinduro yatawana. Saka ikodzero yedu yatisingagoni kutorerwa nemapurisa, yatisingagoni kutorerwa nehurumende, taifanira kungovaudza kuti zvatiri kuda kuita. Havafaniri kutimisa, nekuti just notification kuitira kuti tikwanise kuita kuratidzira kwedu murunyararo pasina vanozouya vachivhiringidza runyararo pamaitiro atinenge tichiita. Saka hatitarisiri kuti munhu atirambidze, hatitarisiri kuti tinge tichiblokwa naanyone, because zvinhu zviri mubumbiro redu remutemo ikodzero dzedu semavhenda, ikodzero dzedu sevana veZimbabwe.
Matanho apa amuri kutora,
tatoenda kukoti. Panozondodoka zuva ranhasi mapepa edu anenge atova kuHigh Court. Tatopedza maprocesses nemaloya edu, ende vaongorora tsamba yedu manyorera atakaita, vakaona kuti aiwa inongoenderana nemutemo.
Vanga wari mkuru wesangano Vendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema nhasi vaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa nyaya yemagwaro ekufambisa ayo ari kutora nguva yakareba kuti abude. Vamatema vati nyaya yanga ichinetsa ndeyezvikwereti zvavainazvo zvavati zvinogona kupera kubhadharwa gore rinouya. Vati vakatenga michina mitsva mitatu kuti vaedze kupedza dambudziko iri. Vamatema vaenderera mberi vakati nekuda kwezvavari kuita vachishanda nebazi rezvemari vari kutarisira kuti vanhu zviuru zana vachakwanisa kuwana magwaro avo ekufambisa muna zvita, asi vakati uwandu uhu hunogona kusvika pazviuru mazana maviri kana zvikwanisiro zvose zvavakatenga zvikanga zvapinda munyika. Vanhu vakawanda vakamirira magwaro avo kumahofisi kubva kumahofisi amabharani mukuru wenyika. Vamatema vati vane zvirongwa zvekuenda kunyika dzekunze kunobatsira zvizvarwa zveZimbabwe nemagwaro ekufambisa pamwe neekuberekwa. Kunetsana kunonzi kuri kuenderera mberi pakati pegurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions nekuti dambudziko reuori unonzi huri kuitika kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA ugadziriswe. Amai Nzenza vakamisa basa mamwe mamaneja ekuNASA kuti paitwe ongororo, asi veZCTU vanoti havasi kufara nedanho iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Nzenza.
Kunasa uko forensic audit yakanga yakumbirwa na auditor general Mrs. Chiri. Ndovakati ngakuitwe forensic audit tione kuti mari yema pensioners iri kufamba sei kunasa. Saka ni ndakazouyo ndiri minister munyowani ndichiwana forensic audit yatotanga. Ripoti yacho ichimba yazouya. Pandakaiona ndikati inoda vana mazvikokota. Nekuti zvakanga zvirimo zvakanga zvichirerekera kuti pane zvanga zvisina kumira zvakanaka kudivi rekumanejwa kunoitwa mahofisi yatinoti corporate governance. Ndakasarudza maboard members. Maboard members ndakasarudza pamutemo yatinoti corporate governance. Vanofanirwa kuuya zvevare vana mazvikokota. Saka ivava ndovakaongorora kuti pano paaudit apa pane zviri kunetsa. Regai tidaidze vana mazvikokota maloya. Maloya aya azouya ndopaakataura kuti pane pamwe pakaparwa mhosva. Kana pakaparwa mhosva zvechokwadi, rabasa reZimbabwe Anti-Corruption Commission raJustice Matanda Moyo ndo vanozoongorora kuti pakaparwa mhosva irapo nevamwe vavo.
Tanzwawo kuti kwakamiswa vamwe basa, zviri kufamba sei?
Asi kana iri nyaya yekumaneja maofisi, iyi nyaya iyi iri kugadziriswa neboard. Kuti munyatsonzwisisa kuti zvii chaizvo zviri kuitika munasa, ini saminista ndakamirira policy direction kuti kambani iri kufamba zvakanaka here, asi ndichiudzwa zviri kuitika mukati chaimo mekambani nemashandiro ari kuita vanhu. Ndinotoudzwa naDr. Cuthbert Chidori, ndivo board chair.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo avanoti zviri kuitwa kunasa havisi kuvafadza sevashandi.
Isisu tine munhu anogara kunasa board atombotipira nyaya dziri kuitika ikoko kunasa board, asi hatisi kufara nenyaya yekuti tatanga nekuona madecisions achitorwa tisati tapiwa kuti zvange zvakafamba sei. For now taminyorera minister musuwe chitatu takanyorera minister tichiti kubva pakabuda forensic audit isisu stakeholder hatina kumbozvira tapiwa document iroro and tinota kuziva kuti iye minister ari kutora matano api pane zvinyorwa zviripo kana kuti ma recommendations akazobuda mu forensic audit kana pari nyaya dzekuti pane vanhu vakaba ndezvipi zvichaitwa kana pane vanhu vakatora mari vasingafanirwa vachitora nasa ita recover here mari idzodzo.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Haisati yapindurwa naminister. Takutonzwa kuti minister already ari kuimplement a part of the forensic audit kuti maexecutives aya akanongedzerwa neforensic audit vapiwa mukana wekuti varesponde to the report kuti vazigeze kuti ivo havana nyaya here dzavakaita. Saka tiri kutarisira kuti maexecutives aya achapiwa mukana kuti vazvipindurire. Tinomirira vashandi, hatifariri kuti mushandi ongoendeswa kumba asina kumbozvira apiwa mukana kuti ataure kuti maallegations ari kupiwa aya ari kuti chine zvavo.
Vanga vari munyori mukuru wesanganiro ZCTU vaJafet Moyo vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Guta reBulawayo rinoti ratanga kuwedzera kuvharwa kwemvura kubva pamazuva maviri kuenda pamazuva matatu. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru weguta iri vaChristopher Dube vati vambovhara mvura kunzvimbo dzakaita semagwegwe, Criterion neTuli kunyanya kuti vamboedza kusadza matangi anochengeta mvura. Vatiwo mvura yaderera asi dambudziko riri kuwedzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi kunzvimbo dzisingafaniri kunge dzichidzimwa magetsi nezesa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezesa waFlood Gwasira sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vaGwasira vakamboudza Studio 7 kuti kana paita matambudziko ekudzimwa kwemagetsi kunzvimbo dzakakosha vakaziviswa vanogadzirisa matambudziko aya nekukasika. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvesarudzo muMozambique rakazivisa neZuro Shondo kuti mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi ndo vakanzi vakakunda zvine mutsindo musarudzo yemunyika iyi yakaitwa mwedzi uno, kunyange hazvo paine kunyunyuta kuti paive nekubirwa kwesarudzo kukuru. Mumwe vaimboona nezvekuchengetedzwa kwemuzinda weWhite House vaCharles Kupperman nhasi varamba kupa humbo panyaya yakanangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ava vari kunzi vatorerwe matanho vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zviri kunze kwemutemo yavari kupomerwa nenhengo dzebato reDemocratic Party dziri muparamende. Sachigaro veEuropean Union vazivisa nhasi kuti sangano iri rabvuma kuendesa mberi kumusi wa31 ndira wegore rinouya urongwa hwekubuda kweBritain muEuropean Union. VaDonald Tusk vazivisa kuburikidza nemashoko avaisa padandemutande reTwitter ekuti EU27 yawirirana kuti ichatambira chikumbiro cheBritain chekunyevenutsa nguva yekubuda, zvichireva kuti nyika iyi inogona kukasika kubuda mugungano reEuropean Union kana paramende yakapasisa bhiri rekusiyana neEuropean Union. Sangano re Cancer Association of Zimbabwe rinoti kubva kutanga kwemwedzi wa gumi guru vanhukadzi nevanhurume vanodarika zana vakanga vachienda mazuva ose kuzoongororwa chirwere chegomarara remazamu pamahofisi esangano iri muHarare. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavu, vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chirwere chechitatu pamagomarara ese anobata madzimai muZimbabwe. Amai Mavu vanoti paongororo yavakaita mwedzi uno, kune vakadzi nevarume vakati wandei vakawanikwa vaine mapundu mumazamu airatidza kuti vaikwanisa kunge vaine gomarara repazamu.
Patanga tichitarisa mwedzi uno uyu, tava muno mwedzi musondere kupedzisira, kune vakatakaona vaine malamps vakati kuti tinenge tavakuzonyatsogona kutaura in terms of number kana percentage tapedza mwedzi wacho wese, asi varipo. But zvakanaka nekuti tanga tine vataishanda nawo Woman Clinic vanga vaine promotion yavanga vari kupa kune vanenge vaoneka vaine malamps or anything chakashata mumazamu mavo, kuti vanonyatsoongororerwa kuti vaoneke kuti chinyi ikensa here kana kuti angoriwo mabundu nje. Saka zvanga zvakanaka nekuti tanga tisingangoskirini tichisiya vanhu vasina kwekuzoenda.
Vakurudzirawo vose vane hama dzakamborwara negomarara repazamu kuti vaende kunovhenekwa, sezvo mukana wekuti vabate chirwere ichi unenge wakakura.
Breast cancer inorerekera zvakanyanya kudzimhuri, so kurudziro yangu ndeyekuti zivai nhoroondo dzemhuri dzenyu nekuti ikensa inoteera mudzimhuri.
Vatiwo pane zvikwata zvemadzimai zvakawanda zviri panjodzi yekubatwa nechirwere ichi.
Munhu anofanira kuziva zvakare yatinotiina muchirungu reproductive health. Reproductive health tinenge tiri kutarisa madzimai aye akatanga kuteera aine makore gumi nemairi zvichidzika pasi, mikana yavo yekuzoita breast cancer muupenyu yakakura. Vaye vanozopedza kuteera after 55 years, mikana yavo zvakare inenge yakakwira yekuti vazobatwe nebreast cancer. Madzimai asina mbokubvira ayamwisa, mukanawo wavo wekuti vaite breast cancer vakakura.
Amai Mavhu vanoti chirwere chegomarara repazamu chinorapika kana madzimai nevarume vakauya kuzoongororwa nguva iripo.
Ngokurudzira madzimai kuti breast cancer chirwere chinorapika kana chabatwa nguva ichiripo. Saka tiri neisusu promotion muna October muno matiri kuti huyai tikuexamine.
Amai Mavhu vanoti kune vamwe vanozoya mazamu avo ashatisa zvokuti anozoguma abviswa nokudaro. Panoda dzidziso kuvarume nevakadzi kuti vanzwisise kuti zvakakosherei kumabviswa.
Inoda kudzidziswa kuti kubviswa zamu hazvirevi kuti hausisiri mukadzi. Saka kana dzidziso iyoyo yapiwa both kuvarume nekuvakadzi, handifunge kuti madzimai angazorambe kubviswa zamu nekuti vanenge vaakuunderstanda the reason behind kuti zamu rangu iri ndiri kubvisirwei.
Mumwe chiremba Dr. Precious Rutendo Nhokwara Matenda vanoti vanhu vanofanira kuziva zvekutarisa kana vachida kuona kuti vabatwa negomarara here.
Chekutanga ndechekuti vanhu vazive machanges anoitika pamuviri wavo vachinge vaona gomarara rezamu. Rinogona omarara, rinogona kuita maburi maburi kunge ganda reorange. Vanokwanisa kuburitsa zvinhu pamunyatso yavo atinoti madischarges emhando dzakasiyana-siyana. Vanokwanisa kuwana bundu muzamu, vanokwanisa kuwana mwandabvu muhapwa nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Munhu achinge aona kuti zamu rake rachinja harisisiri zvaraimbova kana kuti ari kunzwa kurwadziwa kwaasinganzwisisi, vanofanira kuenda kunotariswana nachiremba.
Vatiwo kana varume vanokwanisawo kubatwa negomarara repazamu.
Dambudziko iri rinobata vanhu vose, vanhukadzi nevanhurume, kunyange zvaro rakawandira kuvanhukadzi.
Mumwe chiremba Dr. Bernadette Ndoro vanotaurawo nezvemagomarara.
Munyika medu muno muZimbabwe gomarara riri kunyanya kutora vanhu igomarara remuromo wechibereko chemudzimai. Tozoenda kugomarara rezamu kunyanya kumadzimai, tozoenda kugomarara renhengo yevarume inonzi prostate.
Studio 7 yawanawo mukana wekutaura nemukuru wecancer registry kuParinyatwa Hospital vaEric Chokunonga, avo vanoti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika. Vachokunonga vatsinhira mashoko ataurwa naamai Mavhu ekuti madzimai mazhinji anozoya kuchipatarwa chirwere chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHighlanders ndicho chave kutarisirwa neveruzhinji kutora mukombe wechibuku Super Cup wemwaka uno. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Pakatanga makundano aya, hapana aipa bhosvo mukana wekutora mukombe uyu. Asi mushure mekukanda kunze Dynamos, iko zvino FC Platinum vaongorori vemutambo wenhabvu vave nemamwe mafungiro. Pari zvino zvikwata zvitatu ngezi Platinum Stars, iyo yakabuditsa Black Rhinos 5-3 nemapenalty, ZPC Kariba, iyo yakarova Manika Diamonds 2-1 muVengere Stadium neZuro, neHighlanders iyo yakazvambura FC Platinum 3-0 neZuro zvekare ndidzo dzave mumasemifinari emakundano aya. Chimwe chikwata chichabatana navo chichabva pamutambo wepakati petriangle neHarare City, idzo dzichatamba zuva richaziviswa neve Premier Soccer League. Mongorori wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti vachitarisa zvikwata zvasara varikona Highlanders, iyo ichatamba neZPC Kariba masemifinari, iri iyo ichatora mukombe mukuru uyu.
Inenini maonera angu ndeye kuti Highlanders ichatohwina zvotoshamisa vanhu, zvekutoti vanhu vachatoshamisika kutoti ndotimhe yaishorwa nevanhu nestekiti.
Asi kune vamwe vakaita sava Columbus Mushipe vanofunga ivo kuti Highlanders inokwanisa kumiswa netriangle iyo inorairidzwa naTaurai Mangwiro, uyo aimbove kuHarare City neku Caps United. Triangle ere kukwikwidza muCAF Confederation Cup, uyezve ere kurwisa kuti ipedze iri pachinhano chakanaka makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Asi mumwe mutevereri weMashuga Sugar Boys vaHope Ogumbo vanoti Triangle yakanyoresa vatambi vanokwanisa kutora mukombe wechibuku Super Cup pamwe nekusvika kure kure muCAF Confederation Cup.
Timu yega yega iri mu Premier League ine kanyoresa vatambi vanosvika kumakumi matatu. Saka tinovimba kuti vese vavo isimbi iputi dzinogona kukurira musi wemutambo wenhabvu.
NeZuro Triangle yaive iri kuMauritius mumutambo weCAF Confederation Cup, uko yakarohwa 2-0 neFC Nod Dibau. Asi Mashuga Sugar Boys ari kutarisirwa kukunda apo vachange vari pamusha pachasangana zvikwata zviviri izvi zvekare. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup uyu ndicho chinomirira nyika muCAF Confederation Cup umu sezviri kuita Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende pamwe neZANU PF, uye kuti kuratidzira kwakaitika nechishanu chapfuura kwakabatsira here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reParamende raendesa masamanisi ekusungisa kambani yeFSG nekuzvidza dare iri panyaya yeCommand Agriculture. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoramba ichinetsana nebazi rezvevashandi nenyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nekambani yeNASA. Vamwe vanotengesera mumigwagwa vanorambidzwa kuratidzira nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwavanoti kuri kuitwa nemapurisa. Tabatashuka kumagumu echirongwa chedu cha nasi. Ivaine suzwa kare mangwana anokoneka ine mfaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyami na Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA ndepe.